Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai kuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecretion iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuru yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veward 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwa zvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri hwekurigimisa mapambu. Tanga tine mapambu akaitwa 1940 anga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Tanga taona kuti tikasareplesa mapambu iwawo nekufa kwanga akuita, dhorobha ranga richozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tarwa tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndo saka taita mazuva anokwana gumi pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza, zvimwe zvese zvava zvina maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akukwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge akukondrola madhamu levels. Tatiubva nekurexena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season, munhu wese angowana mvura. So rexening yetaitava kuita isisiri yemanimade rexening, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezhas akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zinwa titipe mapamba ayaya mamwe akafa anenge ari ezinwa, tisatei tinokwanisi kumapa sevhisi. But tikavaaprocha vakatitendera kuti timasevhise ave ari mumaoko edu yotilisa tikwanisa kufa Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofanira kunge achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndopa tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water pane kuti tiwana mvura for consumption, tiwana mvura iseta for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuti. But zvekuzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Ndezvatinogwa nekuita maawareness yekuti vanhu chingomirai kudaro, tingomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi awareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chere kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka it's like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka, tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kuma residence. Chatisika nete kuti mvura ichai kumbulawayo.
Kanzura vewedi 24 mbulawayo va Arnold Batrai Dure variparunare mbulawayo na Jonga Kandemiri. Jonga abatao munyori wewe chidiki musanganure va garire mbulawayo Progressive Residents Association muzware Perseverance nyati avo vanoti va gari wafadwa shukuru nedano re kanzuru rekuva wanisa mvura mazuva ose.
Zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council yatora chimambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura, saka tinotenda chaizvo.
Tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru, kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva. Imi wose vagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi?
Isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita, kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei, kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti. Saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera. We must also tisangane pakati semarezidenti kuitira kuti tirambe tichiwana mvura.
Kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura. Matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo?
Sebulawayo Progressive Residents Association takamirira maresidenti. Tinokurudzira maresidenti kuti then tabatirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri green. Iyowo City Council ikwanise kudini, kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini, ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council.
Mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaitika izvi?
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura, uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean. Saka isusu semaresident association tinovimba stereke uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresidents ayo mvura yakachena.
Munyori wevechidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Residents Association muzvare Perseverance nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Tiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema, nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndo mafuta enyika zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai. Takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rikufambire mberi, magetsi ari kuramba achishayikwa. Totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo, ndiwo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare ari kuramba achingoshayikwa. Tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumataunhi umo, mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa. Tobvapo toendawo muzvitoro umo zvinhu zviri kungokwira. Tobvapo toendawo kuvasevenzi, mari hadzisi kuwedzerwa. Saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo, hameno kuti gwara iroro richatisisa kupirichirema saizvozvo. Asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaita samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yekukwanisa kugadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera.
Kana makatarisa sokutaura kwamuri kuita, hapana chamunoona chiri nani here? Hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani?
Handinyanyi kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo, kuti munogonawo kuzvibikira chingwa. Zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupko akati chipirewo vanhu pamwe chete nezvimo zvitengwa tengwa zvavari kuitawo mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu hwavari kuisa vari kuzamawa havo izvo zvasinoona sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo yatinongodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti ufumi hudi husumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatoti isi kudaika nguva drop muocean woti kudai ndadira mvura mugungwa iwo wangoisa kapu chete.
Saka toita sei Professor Masocha?
Tingatotungamidza hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo, ndeyekuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uku, kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vanowo, kunyanya ngaitange iko kumagetsi uku kwatohwawo kune zvikwereti uku, itange futi kumagetsi uko kwatohwa kuna vamwe vane mari vane zvikwereti kuzesa kwacho ikoko, vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetohwawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko. Saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa gumo ufumi hwavanahwo, nokuti vanahwo ufumi kuti vabhadhare chikwereti chavocho kuzesa ikoko. Ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvezvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa, munhu wovuyawo nenzira yake yekubika chingwa. Saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda, nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora, asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja. Tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindustry necommerce vanguvizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai Mufumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi weZionist Christian Church akafa kuBite Bridge. MuDaily News mekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veStudio 7, vana mukoma Jongwa, vana mukoma Blessing, vose vakateerera Studio 7. Zita rangu ndinoitwa Baba Eva, ndiri pa South Africa. Kuchema, kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere, yapindwa na pongo, nyika yedu yapindwa na satani, nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa, especially nhau dziri kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirikungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake, murume achiitawo shamwari yake, uko vachizosangana hapana nebvunza mumwe. Vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinopuwawo pemisheni yekuti tisabate pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro. Ko kana vari pachikoro vari kuzvitireiko? Ngavarorwe kana daurorwa, kana daurorwa netenisi ngaarorwe aende, nekuti kuita zvepabonde kuratidza kuti iwanawo machuo wakugona kana kuti wakata nhumbu unogona kugetsa umwe mwana iwe uri umwe mwana. Ini izvi zvenjoda kukonepema kune vanhu masatanistika zvika. Ya nyikaenda kumawere, nyika yaSodoma neGomora. Kutaura neshungu kwokushungurudzwa tavakomanaka, ngatisapromotei upfambi munyika medu.
Mukadzi vana mukoma vandinana Jonga kandimiri, ndoda kungotaura pamusoro pekukwira kwaita zvinhu especially shuga nemamwe mabasic commodities. Handoti hurumende dai yaona zvokuita paitwa nhaurirano zvinhu zvagadziriswa zvanaka, bhikozi zvinhu hazvinomira zvakanaka. Kuno kumamisha vanhu tambura, vamwe vakuenda kunoita chikorukoza, nzizi dzoparara, zvinova zvinhusiri raiti dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano zvinhu zvafamba zvine zvakanaka
mangwanana akanaka washamari studio 7 ini ndoitwa mukoma David Nduna ndiri South Africa kupretoria kusoshanguzve ndinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa iwo vanoti vanoda kupidigura hurumende yavamunangagwa hakuna mutemo wati wachichauya wakaita sewana aiprana bhosa uya so izvi zvinova vari kupisa vasori madzimba makaita sekuti macid vachiuya chidongo kuwadza anhu madzimba ivo vanomboda kumbopidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo vanonge vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa ndiani unonge vaudza kuti unoda kuvapidiguru panoda kupidigurwa hurumende yava munangagwa vanonge vazviona sei zvinhu izvozvo vanonyeba vanhu ava vanoda zvekutsikirire kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika tatenda ndiri mukoma David Ndula
mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 nevatepfenyuri vechirongwa haya ndoona sokuti mahomero aita zvona kuzimbabwe panhau yemutengo yezvona pa kunyanya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembere nemadhari edu kumusha uko nokuti madhari edu achaira zvinanati izvo zvinomanje kana shuga ichotari yakupuzwa manje riyanga ichitobetsera vanhu zvakureva kuti upenyu hwevanhu bwaoma ndimwoyo pano pasouth africa
Makadiko Studio 7 mukoma Jonga tanonoka vandena mukoma Blessing ndini Dash Dash kubva pa South Africa handomboti ndipopinda zvepanyika yedu ii zvakaoma kana zvinhu zvichinzi zvongokwira hapana kuti mukademonstrata munotaurirwa kunzi tokufurai nyika yepi kana shuga yava kunzi $17 ii pakaipa tichafa tanguva marinda anofamba
vamusoro vevashamari vestudio 7 nyaya yekuti munyika muna mabasa iye zvematichasi kudzidzisa vanechikoro vanaiswera vakagara kuchikoro tozongozikwanisa kuti vanechikoro vapedzisira vaita zvekunyengana vopedzisira vangobuda pachikoro yangotamba ita zvavanoda pedzisira vaita zvepabonde ndo zvimwe zvokonzeresa izvozvo ndee vanachikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro vasingamboni nguva yekuita zvepabonde izvi saka hurumende ngaigadzisa izvozvo maticha adzokeri panzvimbo dzavo hapi vana vechikoro mahomework vaigara vari under pressure and then vana vechikoro vanozoita shungu plus nyika mukati mabasa umwe neumwe wacho aita shungu dzekuti kandapedza chikoro ndoata chakati zvinoizvi zvinongozai chino vapedza chikoro ngogara pambosa munhu saka enda natozopedzisa ichobhurapirana natochisiya chikoro chiendeana kuti zvangofanana kudzidza kana kusadzidza tangofanana vakadzidza vacho saka izvozvo zvigara zvangu mahembeni muno ndiri mujobhe kusouth africa ndingengoti zvitambura ava ndiri mumapurazi vangu mahembeni asi kuri vangu vamadhandara tatenda hangu
nyaya inongotambika pavana munangagwa vanongoti dai tangotongawo zimbabwe pasina chavanokona kutoka vazvo zvakutoremera kumusoro sechinhu sinzi vakangobvira vepivotongwa tongotongwa tongofa ndangotonga haiwa kuti tingotoridza nyika havana chipo chokusimudza nyika nhakota zvavo dai vazama zvavo vapawo vanokwanisa vakaita sematangisa pachino chinodzobva ropa dzimwe dzinguva zvingaitawo zviri nani zvaramba zvaramba musharo kwagaro dai manga muri mwene maingosiya mumbopawo vana vadoko mumbotongwa mumboonawo zvavanoita nemakagara iri pachera ndinozviziva dzeni dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nekuda nekokuti mwape pachigaro aiwa ami yatiramira nemi kana iri kuti ami yatiramira nemi asi kana mukanyabvepo aiwa hatimusungi tinongoti munhu wedu watanga tinayo
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadi vashamarari nevateereri vestudio 7 ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kumbobvira vabirira zvavo pamafuta apo vakapa vachamisa nguva yavo pamwe kuda izvozvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani pane kutambudzika kwataa kuita tichizobudawo tichienda kune dzimwe nyika kudai kutsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponesi kuti mhuri iwane chekubata asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika waenda naye ikoko ya kunoenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringana isinganyatsofadzi ndo maonero andinoitawo
ava
vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumhomho yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzwavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana siyana vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yainge yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hole weStudio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu kutanga naEdgar Gweshe.
Chandinganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navaCarson inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kuno sema Young African Leaders tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana siyana tichinokwanisa kunokurudziro vamwe vechidiki variko kuti vange vari involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana siyana.
Kunze kwemazwi avaCarson pane zvimwewo here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakutwadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu ndingati nyaya yecivic engagement nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvazvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vaGweshe maane 6 weeks muri muno muAmerica. Chirongwa ichi chiri kupera nemusechina ndenge makudzokera kuZimbabwe nemusechishanu. Pane zvamungati madzidze here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamodzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura nyaya yevolunteerism iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati asi zvinhu zvinoda kuti pawane anoita simba rekumobhilaiza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yekuparticipation mumapolitical processes kuti isu sevechidiki hatifaniri kunge tiri vanhu vanongochema takagara asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo tichikwaniso zvekare kuparticipata mapolitical processes kuti tinge izwi redu richinge ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
va Edgar Gweshe umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mai kaitawo hurukuro namuzvare Samantha Svanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Of which kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge senate tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo yekuti zvonindambosvika panzvimbo yakadai. For me, ndizvo zvandiri kuti ha zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like Sejari Masaimis Twins zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi. Atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro. But atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika. Pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru. Kana tikazvikomita
kunze kwemazwi ava Carson pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati I want to raise zvandinakidza ndizvo ndibata munhu.
Pane mudzima yanga aripo president weHeritage Foundation ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki. You know, vakawanda vakaapplyira Mandela Washington Fellowship. I think across Africa ingeri kuma 78,000. Vakachuza 700 chete. Saka akatizvoni pane vanhu vakawanda vainvestor matiri. Saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara. Ndofanira kuchinja ndiseve hurumende yangu, you know, ndiseve community yangu.
Chirongwa ichi pachakatanga chachiri pasi pevaimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Chinhu chikurusa chavainyatsobata nyaya yecollaboration kudyidzana. Vakati vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzekuAfrica mofakwa nekudyidzana. Pane vamungati masangana navo here vamungati aiwa impandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tikushanda pamwe chete.
Okay, so first of all kuinstitute kwedu kuDelaware kwandanjiri tanitiri 25. Saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu. I want to follow your work. Zvamuri kuda kuita ndoda kuzviteera, ndoda kulaika paFacebook, ndoshare nevanhu vese kuti vanhu vese vazive. But pane musikana wandaona anonzi Debra wekuNigeria tinoita basa rakada kufanana. Saka tiri kuda kuita exchange summit education ichaitirwa kuNigeria nekuZimbabwe. Tiri kuda kushare kukolaborate tiziyo kuti chii chiri kuitika education sector. Vanhu vane madisabilities vanga access sei education munyika medu.
Muzvare Samantha Svanda umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mike Webe weStudio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC.
Military talk. Ndakuvaka musha asiyana inorova mama atichada kusasana inanguva yatofamba mama ndanyora ndiyo yerudo
ndiyo yerudo
ndiyo yerudo isere mifuso mama
ndiyo yerudo
mifuso yacho inonda mindiro
ndiyo yerudo
ndiyo mindiro chaiko mama unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu.
Ndiyo yerudo ja praise. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzu reguta reBulawayo yombonisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichitimosera zvakanaka.
Soku isika.